nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura atirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 12, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro nyika dzepasi rose dzakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland Central vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira mazuva ose. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi Gaborone. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzepasi rose dzakabatana nezuro dzichicherechedza zuva remwanasikana sekutarwa kwarakaitwa neUnited Nations General Assembly musi wazvita 19/2011 apo rakazivisa kuti musi wa11 gumiguru izuva rekucherechedza mwanasikana pasi rose uye kucherechedza kodzero dzevanasikana ava pamwe nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo muupenyu hwavo. Zuva iri rinosungira kuti pasi rose rizadzikise kodzero dzevanasikana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanasikana vanofanirwa kusimudzirwa kuitira kuti vagonewo kuve vashandi vemangwana, vezvemabhizimusi, varayiridzi, misoro yemhuri, vatungamiri vezvematongerwo enyika uye vana amai vanoremekedzeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinofara chaizvo kupemberera zuva iri the international Day of the Girl Child. Iro nopemberera gore gore rega rega musi wa 11 October. Iro zuva rakagadzirwa neUnited Nations mushure mekunge vaona kuti vanasikana kodzero dzavo dziri kudzvinyirirwa.
Munoshanda nemazera api mubasa renyu iri?
Isusu seShe's Activated tinoshanda nevanasikana kubva pa13 years tichivaumbiridza vachiri vana vadiki. Mukavaumbiridza vari vana vadiki vanokura vari vasikana vane ruzivo, vanokura vari vasikana vanokwanisa kuzvimiririra. Saka tinovadzidzisa kodzero dzavo, tinofamba muzvikoro zvakasiyana siyana, tinoenda maguta akasiyana siyana tichinovadzidzisa nezvekodzero dzavo kuti vasikana vakanomirawo pamberi penyu apa unovaona kuti vasikana vane ruzivo, vasikana vanozivawo kodzero dzavo.
Imiwo semusikana wechidiki makabatsirika zvakadii nemasangano amunoshanda nawo aya mubasa renyu?
Inini semusikana wakatanga neShe's Activated ndine makore 19 years. She's Activated yakandibatsira chaizvo zvekuti pari zvino ndanewo mabhindauko angu akasiyana siyana. Zvino ndibatsira pakuti ndinoziva kodzero dzangu, handikwanisa kuzvinyirirwa ndichizouya ndikupe mari sezvinyirirwa kodzero dzangu, asi ndinokwanisa kuzvishandira sezvowanira mari yangu. Iyezve ndinoitawo zvecatering, ndinoita zvekutengesa tengesa zvinhu zvakawanda wanda. Zviri izvo zvatinodzidzisa vamwe vasikana vekuShe's Activated kuti vange vachiziva nekuzvigonera kuzvichengetedza mukati meupenyu hwavo nekuziva kodzero dzavo mukati mekurarama kwavo. Tatiramba tichidzidzisana nezvekodzero izvozvo nekuvadzidzisa kana mapfekero chaiwo anenge akabva kuvanhu, tinovadzidzisana izvozvowo futi.
Mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu vachitaura vari parunhare muHarare. Tabatawo mumwe mubereki ane mwana akawana rubatsiro rwakakura kubva kune rimwe sangano reMTC Girl Child Trust iro riri kuita mitambo nemisangano yekucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana siyana munyika.
ngatinzwei amai Millicent Chitanda vekumhondoro ngezi vachitsanangura.
Ndine amai vamisiyo muruma. Misho mwana akakura achiita masipoti zvizhinji kubva ari primary achifunda paLighton Primary School kukambudzi makwara. Aitamba shotbook achimhanya muground achitamba soka achitamba netball. Akagobva akuya kumhondoro ngezi akaramba akukontinua achimhanya kutamba bhora aitamba soka. Akazvinyanya kuchitamba zvekuti tangeja apa. Zvinozvawo zvakufara. Sakutaka zvinonzi pane inonzi MTC inoita zvegeltawo zvatiite international organization. Saka vakazouya veMTC kugavhungwa uku last week. Misha akatamba bhora vakatozongoshandisikawo apo askautwa aonekwa neMTC. Saka ndinozwa kufara nekuda kweMTC.
Zvabatsirwawo nazvo vana zvamunoverenga muchitarisa imi kusvika pari nhasi ndezvipi?
Ende chandakarira MTC ndechekuti inorekonaiza vana vasikana. Ende zvaita kuti vana vasikana vawane nguva yekuinteracta nevamwe vavo from different schools vachidzidzisana zveupenyu. Vana vazhinji vanga vachiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudhakwa zvekuita zvemakomana asi through this organization iri kuita bring together vana vachiita zvinhu zvakanaka. Ende vabereki vazhinji vakutoona kuti there's something in sport if you support mwana anenge atiinde kune zvakati vakutomupa support yavo hombe.
Zvii zvamuri kukoshesa mukuungana kuri kuitwa uku nevanasikana?
MTC haisi kumira, iri kusapota. Pane vamwe vana vachiti ndichobhadharirwa school fees. Vasikana vazhinji vaitenda aende vafanira kuenda kuchikoro pati nekuda kweMTC yasini kuti vana vakutoenda kuchikoro vachitonobhadharirwa mari through MTC. Saka MTC yauyaka zvakanaka ende zvingati dairamba iripo disapota video child vana vaida kutodzena chirungu vakukosa kutamba masports like soka iyo yatiita nezva ende vanenge vakachena vari kupfekedzwa zvakanaka chaizvo chaizvo unobva watongoona kuti izvi ndazvida izvi. Ende vana vazhinji vasikana vakutofarira kutamba soka nekuda kwekuti MTC yakatiunzira zvinhu zvakanaka munharaunda yedu yemhondoro ngezi.
Avo vanga vari amai Millicent Chitanda vekumhondoro ngezi vachitaura vari parunhare vari kumhondoro kwakare. Vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti chikafu chavari kubatsirwa nacho chishoma zvikuru zvokuti vave kurarama nekudya michero yemisango yakaita semasau. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonal and central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutiwo sekunokuwo kune michero ukaita semasau. Saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma. Saka toti makiseni ayayi wotomadzura wovhangiramo. Kurarama kwekuti hapana zvokuita hakwanisike kuti ungodye ega ega kuteta mazuva unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masau ayo.
Amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamira kuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa yedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya.
Mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete kunosvika zuva kudya kwacho tinogona kudya sati.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuAmerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari chai inotonetsa garoni randatipana kutapudza futi tobhadhara kumugaisa ndotikasoreramo zvakanakana.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga varemidio kazuru vanoti nzara yapfunya tisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
kuitika ndezvekuti kushaikwa kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vaya zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mabaya zai vane matengero avanenge vachiita ekuti kana ukashaisha mombe kuti mari yakati iyo vanenge vachitenga nemari pasi pasi.
Mukuru musangano reNational AIDS Council mudunhu reMbire vaClaudius Musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vapita pasi pamire vemudunhu reMashonaland and West vanoti kubva nguva yekare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka Mwari akatika dambudziko kana kuti anotozviziva bhodhi yavaronga anenge aine plani B yacho kuti kana vanhu vako vakazonzi vatakura vanozorarama nezvizvi. Kuno kunamukwanika kuno kunamuderini hacha iyoyi mumichero yemusango ukaona akawanda chaizvo inenge ichitotudzira kuti kune nzara inenge
Kunyange vanhu vari kuti chibage chavari kupiwa chishoma mutauro webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri.
Yes, I got a lot of that in the whole committee and they said that 7 bags don't wanna per person. Because remember we were saying per person, what can I really tell them remaining you know they were 75 kgs and we do one.
Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nonora Ijena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7, asi nhasi chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Evans Zininga. Ndaita hurukuro nambuya Mandizha avo vanorima vari kuBotswana. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi reGaborone.
Tiripomakadiwo ndiri nzvimbo yemumandiri parisiiikaei
tinonzwa vazhinji vachiti kunorima vanhurume vana baba vana sekuru vedu ndo vairima kuimimi muri kuzvivamisa sei imi muri kutorima muri Botswana?
Ya ndiri kurima ndiri kuBotswana basa rekurima iri ndakaridzira ndiri kuZimbabwe ndichingorida kubva ndiri mudiki.
KuZimbabwe makakurira kupi kwamairima muri?
Ndakakurira kwamurewa kuZimba. Ndikatobvako ndikaenda kuchakari ndakuno shanda ndapedza kutraining yangu yekurima.
Saka kuchakakupai kuti muti hai inini kuno kuBotswana ndakuda kurima chii? Tonzwa kuti vamwe vanoita mapeace job, vamwe vanoita zvese zvese, imi makasarudza kurima?
Ini ndakasarudza kurima nekuti ndakaona kuti kurima kune nhari uye mukurima unowana shamwari dzakawanda.
Makazvitanga riini zvekurima kuBotswana izvo?
Zvekurima kuBotswana ndakapinda muBotswana nchanda ndashanda bva ndaona kuti kuti akaritanga hangu kurima kubatsirana nababa ekwangu ndivakanga vapinda mukurima ndichitanda hangu ndichitanda zvekurima izvozvo.
Zvirimwa zvipi zvamuri kurima?
Tiri kurima kebhiji, spinachi, letisi nematomatoes, bitruti, chilis, green pepper.
Zvinotengeswa sei? Munotengesera kupi? Munowana kupi makastoma?
Tinotengesera maindividuals tinoatengesera. Tinotengesera mashop akafanana naChokis, anaStelana, anaFord, Respect nevatengesi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semurimi ari kurima munyika yevatorwa apa muri mudzimai futi kudai?
matambudziko atiya yakanyinya kuwanda tinosangana nawo asi zvimwe zvinhu zvatinosangana nekuplada huko zvinhu zvekuti tinogona kurima crop imwechete panguva imwechete
asi tanzwawo hurumende yebotswana ichiti inopota ichivhara mabhodha kuti vanhu vekunze vasapinze zvinhu mubotswana tatonzwa kutoti vari kufarira nyaya iyoyo zvinokubatsira iwo here izvozvo nedzimwe nzira
izvozvo zvakaitwa nehurumende yebotswana tiri kutibatsira zvakanyanya tiri kutibatsira nekuti taakukwanisawo kutengesawo makebhiji edu nepraisi yakanaka taakukwanisawo kuti ukarima hauchaita los ye70% pamwe wakutiwo kana kuti haukutadza kutengesawo 30% but 70% inongoee nengaitengesa
saka ritori basa kairi rekutoti hamuna chimwe chamunofunga nezvacho kunze kwekutongorova badza nemvura muri mubotswana
basa rekurima ratiwo basa chari chari rakatanga pane mamwe maindastry
mvura munoiwana kupi tinonzwa kuti kubotswana kwakaoma kunonetsa kuwana mvura
government yebotswana kunoku yakaitira vanhu vayo zvakanaka pane plant yavanoshandisa inoshandisa green water iyaiya inenge yakwatiseyaklinwa after yaklinwa yoiswa murudzi then from there yoiswa sengfield ine maseji zakawanda yainofamba about 7 maseji from there
muri kuita basa rakanaka zvikwanisiro zvakaita vana fetireza vana mishonga zviri nyorewo kuwana zvakadii kwamuri uku
kunoku fetilizer nemishonga zvinowanika mumashopu asi nekuda kwekuti munomwe hamuna mamanufacturing kambani anogadzira saka zvinowanga zvine praisi yepamusoro kudarikawo dzimwe nyika dzakadafana south africa zimbabwe sakawo ndosaka makaona gavhumendi yakafarudza kuti ivharire mabhodha kuti mafamasi sezvi ari kutenga zvinhuzvizhinji aite se azowanawo profit inenge irinayo
vamwewo vangade kudzidza nekunzwa kuti veduwe vamwe vari kuzvigonawo sei mungavapewo mashoko api ekurudziro zvedu tichipendera
vamwe vanoda kurima ndinovakurudzira kuti vari nembeu zvakafanana negalic imbeu yakanaka ende akatanga kuirimo gore rinei imbeu yakanaka nejinsi imbeu yakanaka zvakare inokurumidza kukusumuka
ndo zviri kunyanyotengwa pamaketi izvi
izvozvo zviri kutengwa zvakanaka ende hazvinese kurima unozvirima specially galiki inongoisa yotongokurawo zvakanaka naka isina kana dambudziko ina mapesa akawanda anoiruma sezvinoita kana kuti nemasi rinorumwa kana kuti kebhiji rinorumwa galiki hairumwa ndinombeu yandakatanga kurima ogore rimwe ndakaona kuti aiwa imbeu yakanaka
gogoma ndipa nhoroondo yakajeka mune mashoko amunoda kusiyira vateereri here ndichipedza zvangu
ndidangotenda kuvateereri vekutuka chirongwa ichi kuti kurima kwakanaka asina mhosva kuti kurima uri kupi kurima kwakanaka kudziswa kwatakaita kumusha uku kuti kurima ndokune upenyu mukunde mune upenyu
avo vanga vari mbuya mandizha vanorima vari kubotswana kumuchudhi vachitaura vari parunhare vari muhabhuroni teererai zvakare svondo rinouya patichakupai chimwe chirongwa chemadzimai iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vamwe vashandi vechidzimai pane mumwe mugodhi kuhange ava vanonzi vari kumanikidzwa kugeza zvimbuzi vachishandisa maoko vasina magorovhosi izvi zvaita kuti vagari vemuhange vechidzimai vange vachibatana pamwe chete vachienda kunoratidza kunyunyuta kwavo kukambani iyi hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani iyi izvo zvichaita kuti tinge tisingaitauri pamhepo nezita kuti tinzwe zvizhinji tabata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemadzimai emuhange muzvare tovekile shoko tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare shoko mungatiudza kuti zvakamira sei
sezvamuri kuona nyaya yeichizeyazeya zvinhu zviripo asi kuti zvinoita sevanonyeka asi iro riri chokwadi nekuti hazvisi zvega izvozvo zvakawanda zvatirikunzwa zviri kuitika nevashandi vari kushanda mumugodhi. Tanga tisina chinobatika chinoratidza unzeo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa kunyanya madzimai. Tinosimbonzwa kuti dzimwe dzenguva vane mamaini akawandisa kunoku muhange munomu unongonzwa vanhu vachiti vasikana vari kubata kana ari kushungurudza madzimai ariko yanga ingominyaya ichingotaurwa pasina umbowo. Asi uhumbowo hwatakaona chaiwo nemaziso vadzimai vachikwesha machemba nemaoko kurevera kuti zvakatowanda zviripo zvichiri kumashure zvatisingazive zvavasingazotauri.
Saka imi semadzimai emuhwange zvii zvamuri kuitawo nekunyunyuta kwenyuku?
Isusu semadzimai muno muhwange tasimukira pamusoro kuda kuda kunzwisisa nezvenyaya iyi. Chokabiriripo vanhu ava vari kuabhuziwa nekuti chaizvo hapana munhu angasteja kundokwesha chemba. Uyezve takamboedza kundosvika kwesemadzimai asi takarambirwa kupinda mukambani yacho kana kutoona ivo vakadzi vacho ivavo. Saka zvinototipa umbowo uhombe chaiko kuti vanhu ava vari kutoabhuza dzimwe dzenguva vari kutofira kuti tikavaona madzimai iwavo tingatowana zvimweni zvakatoti wandei zviri kutoitika ipapo pakambani.
Imi makazoziva sei kuti ndo zviri kuitika pakambani kana musati mawana mukana wekusangana nemadzimai aya?
Takaona riri vhidhiyo raitenderera musocial media mumawhatsapp. Tirimo mumagurupu emawhatsapp emuhwange akati wandei. Takariona riri vhidhiyo raitenderera tikabva tatanga kuzvinzwisisa pane vanoziva pane vanoziva here kuti vhidhiyo iri rabva nepi. Asi mukuzotarisa uyezve vanhu vaikosha mumwe wemadzimai aiva iye aikosha ipapo tikaona kuti tinomuziva sezvo hedu tisati tasangana naye tisati tataura naye asi takazozviziva kuti kambani yacho ndeipi ndokwatakazoenda kukambani yacho yatisina kumbogashirwa semadzimai kuti nyaya yedu ive inotaurwa madzimai nawo ave nekurerupirwa kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve iri kuendepi.
Saka imi matanho apa hamuri kuda kutora
muno muhwange makambani awandisa chaizvo zvekuti anodarika chero 10 asi tatarisa mumakambani iwawo vashoma vechikadzi vanova vanoshanda imomo. Saka isusu kompeni yedu yakwira pakuti pane ivavo vakawana mukana wekushanda mumakambani iwawo vari kuva abhuzi inowana kuti takatsvagisisa tikaona kuti mutikana iyeye shizesingu mamu vakawanda vari kushanda ipapo tichingobvunza vamwe vakawandisa varimo vanoshanda makambani imomo masingi parents zvekutoti kana panyaya iyi tikaitarisisa vakatanga kuintimidatiwa kusvika vabuda basa zvinorevera kuti havasisina pekuchengetera vanhu. Saka isusu taida kuti nyaya iyi iuye into adispute nekuti madzimai ari muhwange asave acharamba achishungurudzwa. We are very much concerned about these women because masele union nechu vanhu vanogara nechi munharaunda muno. Saka tinoda kuti the next term chero pane zviitiko zvakadero makambani anatoziva kuti we are saying no to that abuse iri kuitiwa kumadzimai. We want this nyaya iyi kuti ive inowana levhu yekutaurirwa and we also understand kuti isusu semadzimai tivaangari vemuhwange we have right to information chinhu chinotenderwa kumunhu wese kuti tinokana kuziva chiri kuitika. Saka tichida nyaya iyi igoadresiwa madzimai avo agokombasetwa sezvaari kuita izvozvo chero ari mudzimai akaita sei chero ari papi. Tiri kuti kwete hatisi kutendera madzimai ave anobata senhapo kana kuchungurudzwa.
Ava vanga vari mumwe wevagari vemuhwange vechidzimai Muzvare Tobekile Shoko muchirongwa chedu Upenyu Hwedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nau dzemitambo, vanoita zvemitambo vakawanda vanoti mabasa avo haana kubudirira gore rino nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vashoma vanoti vakabatsirwa nemikano yavakawana gore rino munyika nekunze. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzemutambo apo gore rave kusvika kumagumo.
Muimbi wemusambo wembira Chioneso Rutsito anoti gore ra 2024 range rakaoma zvekuti akatombofunga zvekusiya magitare asi akaramba akatsungirira
kuramba ndimire magitare zvichingori zvengingingi zvenharo. Nekuti dzimweni dzenguva dzachona mukana unenge usipo.
Mumwe muimbi wemusambo weAfrovision, Kenny Wamambo, anotiwo dambudziko rekushaya mari yekutsikisa madamba refu, kuita mavhidhiyo, kuita mashowo kunzvimbo dzinoveruzhinji, rakamutadzisa kuita shuviro yake, asi anovimba kuti zvinhu zvichagadzikana nekupindana kwenguva.
Pamwe pacho tichida kushuta mavhidhiyos ane hunyanzvi. Kasi tinozotadza nenyaya yekuti mari dzacho dzinozo kuzviita dzine dzipo nekuzobhukawo mavhenyu akati kurei nekudini. Zvinhu zvinenge zvizoramba hazvo, asi tinovimba kuti gore ra2025 anenge riri better than gore ra2024 rinere.
Asi muimbi achiri kusimukira Mary Anibal anoti akakwanisawo kusimudzira mimhanzi yake kuburikidza nemikana yekusheedzwa kunze kwenyika achindoimba ikoko pamwe nekuimba munyika kumagungano akaita seOliver Mtukudzi International Festival of the Arts.
Naizvozvo mukati mekeriya yangu ndinova chiri chinhu chikuru zvisingaite, ende ndinotenda kuti uku ndoamavambo ezvimwe zvikuru zvichauya mukati mekeriya yangu.
Mwanakomana wemushakabvu Bob Nyabinde, aga Nyabinde, uyo anoimba musambo wejazz, anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino, akawanawo mikana yekuridza pamagungano makuru, achidzidzawo nekuyanana nevamwe vaimbi, izvo zvaanoti zvakamubatsira.
Zvinhu zvinodakadza kuti munowaniswa mukana wekusangana sevaimbi, muchishandidzana pamwe chete, munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu.
Nyanzvi inongora nezvemitambo ichidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti veruzhinji havana mari uye havakwanise kuenda kumitambo kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanotiwo kushayikwa kwemari kunokanganisawo unyanzvi pakugadzirwa kwezvemitambo.
Zvimwe zvacho magadziro azvo hazvinyatso kubikwa zvakanaka nemastandards dzichaiwo. Asi takazoona futi kuti vanoona vacho havana basa nazvo kuti zvanyatsogadzirwa sei, chavakungoda chete kuti vagona kuseka here.
Imwe nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira ichishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera, vaudzawo Studio 7 kuti kuondomuka kweupfumi ndiwo mongo wezvose zviri kuvhiringa budiriro munyaya dzezvemitambo.
Chinangwa chinenge chachekurarama zvemafaro nezvimwewo zvakadaro zvine chekuita neart. Vanhu vanenge vasisina mari yekuzoita izvozvo nekuti inenge yaperera mukurwisana nekuda kurarama.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende kuburikidza nesangano ravo iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanoita zvemitambo.
SeNational Arts Council of Zimbabwe, donzvo redu nderekuti munhu wese ane chekuita nearts and culture anga achiwana pundudzo kubva mubasa raanobata.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Biggy Samanda vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba iine chinangwa chekuvandudza zviri kuitika munyaya dzezvemitambo pamwe nekuwanisa vatambi mikana yekusimudzira mabasa avo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowirirana kuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kwakaita kuti mitambo mikuru yairemekedzwa pasi rose yakaita seHarare International Festival of the Arts kana Haifa igwadame. Kudzamara izvi zvagadziriswa, vanhu vava kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara kuti vaone mitambo. Vakawanda vakaita saWamambo naRutsito vacharamba vachingochema chema nekuomerwa neupenyu. Izvo zvichaita kuti vazomanikidzika kuti vasiye mabasa avo vachinotsvaka mamwe mabasa ane mafuro manyoro. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndofu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti vave kurarama nekudya michero yemisango nekuda kwenzara iri munyika. Zuva remwanasikana rakacherechedzwa pasi rose nezuro. Botswana inoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi, Gaborone. Tabata shika kumagumu echirongwa chedu. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Muno kwaniso wakuterera na udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 kuMfumfu 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje
kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lokuzima nje yazibona akusela amanzi, akuselani, izifuyo vele sezisweti zenze njani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi emathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane zohlelo liphuma le ndaba lithone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamachumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu. Kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes. And the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Zesifelwe izindlovu ezingu 39 ikakhulu eWange National Park ezingu 12 zifele duzane le main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe indlala nempondo sizifice zikhona ukuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lize line.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezinkaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka. Indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamathumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso yezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine sokusiba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezicina zibalimaza kumbe ukubabulala izakhamizi zedethe lewange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezi nyamazana ngolwesibili lokhu ewange abezimparks badubule indlovu yebihlupha izakhamizi umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali bewange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini
yaso justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park siyawazi ukuthi ama mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi encroacher kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze yaphe abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale esithi le indlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000 kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliament isithi kumele likuvimbe ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngisewange.
Namusha sikuqala lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSunnyet Sun eKezi elapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhla lokunye ayisizwe ixoxalo ezra sithisa sibanda weStudio 7
le imithi yokwelapha le mhlawumbe ugula kumbe usuaffecta isiki noma uaffecta ngolunye nje uhlupho osuka ubelalo kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona into ezincedisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza
wena ulapha kulabo kugweja kakhulu okugweja kakhulu abanye bakhala imithi yana abayifuna kakhulu
kakhulu vele kakhulu abantu abalapha bafuna one bafuna imithi yenhlanhla two bafuna imithi yesidi kakhulu ngabantu abalatha esidi
kuchoko kulalana kakhulu laba kuthelwane esila
engani sekuhlangana futhi ukuthi kuphelakala ukuthi basuka babe affected ukufukama esifana kwesiki kumbe ni babe funa nje ukuthi
uyekolo
imithi yeko
yona ke lesiki siki ziphi lezo zelapha kakhulu
yona nje esuka ilimaza nje umuntu ongubaba kakhulu isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthola ukuthi sometimes kuba affected from ebantwini abangomama bese besuka obaba nazi bethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba yokuthi baba affected kakhulu.
Wena uyifundela njani? Uyephutshiswa waqeza ngenhla omkhulu kumbe uyisangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo umuntu owayifundiswayo umuntu oyifundileyo umuntu okhonisa ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngingancedisa kanjani.
Omama kakhulu omama balapha emayini abacela kakhulu imithi bacela imithi yani kakhulu
na omama befuna imithi
abaningi abala bacela imithi yani
bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes na nginanzelela ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe ukuklina isibeletho mhlawumbe umuntu abe segula siphele nje bese sithole ukuthi umuntu uyabe se-affected through ingulamakho
wengulamakho
ma ese-affected ingulamakho ichaya kubomama esimingithi esibeletho
kodwa u-HIV yakho benaphi
u-HIV u-HIV asifika ngelaphi laphi
laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide kumbe babe lenhlanhla ukuthi batholeni
hayi kanti inhlanhla isezintweni eziningi hayi ukuthi kugolide kuphela hayi umuntu nxa evele lebhadi lakhe iyabe dinga ukuthi nami ngike ngigeziswe ngibe clean
yabona kuthiwa ubheka mina le yakwenza ukuthi inkhonjwe
ubheka mina ukhangela le izizini ezinaningi
lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eKezi ubexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 esesifani yetfen Wezemaphandleni sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe isikhudumezi somgadi ese-El Nino. Lokhu kwenza kukuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labomama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa mumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxe leStudio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo yokuthilelwa kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthele zela kodwa komanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-project besilawo sibili abembalwa bekhona ngapha eNtandokazulu, ikhona ngapha eBamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi, inkomo balazaziselayo vele amanzi okunatha, labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi siqhathane thina sodwa, nginganika omunye imbheda ethile siyabe sincedisana nithelelisa lami nithelela, singathengisa sisuza ukuthi lathi siphanane ukuthenga izinto emakhaya, sishayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala sinzima kakhulu.
Inkokheli esigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamon Dlovu usobhuku emashalomoshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo buzima nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seswethi zenze njani. La bantu ade bephila ngalo le damu sekulo buzima la. So sesihlela silindile ukuthi inkomo singazingasanathi khona ngoba vela amanzi asegunjezele ludaka ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lohulumende ngabe uyangenela sibili lapha akusela nto e-right uphongoba yisizibo. So kungamanzi okuncinci sogunjezele ludaka besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwa ngukhansila kawathu esigabeni lesi unkosikazi Zwelibanzi Mpofu odwa kumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu, iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisi ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ozischool fees, labo banelise nje ukuthi bathenga ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapho abantwana abaningi abasabhadali ischool fees. Kulo bunzima kakhulu tungakhangela sibili, hayi kudonswa nzima kakhulu. Kanti ke zenezi zingadi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale ischool fees bathenge nje le mfanelo zezindlini zenezi ezidingakalayo.
Urhulumente uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izululingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukarhulumente lwe-agritechs zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo futhi bagqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi ese El Nino. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
لا namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo wona olakho ukuhlasela abesifazana labesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abaningi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana abaphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu, especially lapha eZimbabwe. Nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba, ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubobaba. Of course omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo. Ungakhangela i-suicide eZimbabwe, i-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi yibo abafa bebulawa bezibulala. It's 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo, obaba yibo abaningi. And i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505. Lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo, kumbe singathi i-mental health. And into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni, abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kakhatshwanga, indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla, kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika, kumbe imuli yakhe kasahlangananga kuhle izikhathi eziningi nxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli. Indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe yokuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo, indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo, kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakho imuli yayo ekudinga. Xa ungehluleka khona lokho njengendoda bakubiza njengokuthi asiyondoda, abantu basebekukhangelela phansi. So khona lokhu kuyawalimaza amadoda amaningi. Isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought, izulu kalinanga, imisebenzi kayitholakali, konke imali iyawa. Amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo. So kudinga ukuthi abantu amadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo. Kuwafaka enkingeni eziningi, abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umntana zakhe afise ukubana ayenze. Abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something.
Ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa.
Salibonani linjani? Mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi. Nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe edepression, kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSthandekile Mhlanga ungadinwa lokusasa. Sokwesikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange-$4 million. Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yamatebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ithe isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abaningi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol, ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusima lokulungisiswa esikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini livalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye-4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe-4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isifo sinjalo, kuhlale nje kunjalo, besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing, besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilama polisa alama resources ase zingene liphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengela ndaba, bekwazi nje ukuthi akula nto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezulu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje streetini emini kaBha libalele lasebukhweni bezinja. amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu banengi abantu abafundileyo abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza singababhici ezibini zepolitiki singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe njalo futhi singababhici ezibini zecorruption sibekele bazisebenzele njalo sibanike ama resources
hayi siyabonga maphosa bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni ngiyibonga labalaleli ngaleli thuba
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kamasikandi osachathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isendlu yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami nangoyixoxwa loNtungamile Nkomo weStudio 7
Salmolani umhlaba wonke jikelele ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu ngizalwa endaweni yaseKhezi Maphisa esimphathe ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu kale ucula 2020 ngakhipha isifundo isitheki ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi uDalwami azobuya ngo-2024 ngakhipha isingle isitheki ethi Themba Lami
ngakhanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ingoma ziyatholakala online uyabhala uMkhumbi Ndlovu uYouTube uyazithola naku Instagram naku TikTok uyazithola cela abantu bese subscribe lapha noma bengena ku YouTube noma ku Spotify bese support kakhulu ngo YouTube ingoma sitholakala khona kuzothi ku Facebook uyabhala uMkhumbi Impilo selithola Ndlovu uyangithola la ku Facebook lapha kuzobuya ku TikTok ubhale uMkhumbi Music ngiyatholakala ku TikTok ngasho ngento amashopo ka online ngiyatholakala mamaphala zomkhumbi Ndlovu iyasithola ingoma zami sithola abantu besasithethe laphala kuzothi inamba engitholakala kizo u-078089657 umkhumbi Ndlovu yaziwe inamba engitholakala kizo indawo engikiyo beseGoli eJohannesburg South Africa ngihlala endaweni yaseFlorida
abalandeli ubatshiyela wapha manje
engakucela kubantu ngicela isupport kakhulu abantu besupport singajabula kakhulu uma besupporta
ngabehlukane zihlobo sikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamajumi phosi amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala sezivaliwe izivande ezinceda abantu abanengi emathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi olivalelisayo ngumthembo sithembayo uKips Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.